La ntaura pamusangano wekomiti yemauti party life and committee mumiriri we MDCT mukomiti iyi vaZakaria Masia Zvanda vati nhengo dzebato rezanupf dziri kuchishidzira vanhu mumatunhu akawanda mudunhu remashonal and west.
It's like Maruveva. People are still being intimidated. Intimidation haina kupera. Vanotoudzwa kuti mukasavhota inda inotorwa mukasavhota kana ari maticha tinomhanyisa ikuno. Or those who are attacking you during the night. Or in the case of the MDC, you know, we are to a mombe just because it's an MDC supporter. So the intimidation of the Chilean, Muna Mishinoya had reported this morning, but I still to make a follow up. Kutukuneka base, Kariku Federation. Takatangu zwane zwane ya iti mwasu. Jenda nda tui mwane ka uzwane. Kwa mwuke, tiu uzilewe, tisa uriwe nye mtuma eka base, Kariku Federation.
Izvi zvasigirwa nemumiriri weNational People's Party mukomiti iyi Vaclaton Mukamba vachiti vanhu vari kutya zvikuru munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva. Vamukamba vati vanhu vari kutya kana kutaura navo nekuda kwekuchisidzirwa kwavari kuitwa nezanupf.
Vanhu vakapiwa mumafambo vazhinji vacho vese vari kubvunzitsirwa kunzi inini vakaregedza kuti votera uri kubva mumapurasi. Right now vanhu vaiva nekakutya kekuti kana zvinhu hapana chero mota ingaite MDC yakaiswa mapictures kana kuti ingaite independent vanopeswa kusvika paurasiwa tida kuti vataure nei. Ndo nyaya iri yatiri machallenges atiri kusangana nawo kuti pane mamwe mapatisi atiri kutimbidza especially zanupf.
Asi nhengo yebato rezanupf mukomiti iyi vaZiranai Mavesere vati remapato anopikisa vafambirwe kuita zvinhu zvekunzwa asi kuti vave neumbo hwekuti vanhu vari kushishidzirwa. Mukuru weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonal and West vaAusten Ndlovu vati misangano yemapato haisi yekunakurirana nyoka mhinyu asi kuti vanhu vashande pamwe chete kuti sarudzo dzive dzakachena.
Zvatiri kutsanangura pano ndezvekuti isu semhuri yeZimbabwe tazvose izvi tiri kuzviitira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Saka patinouya kumamitings iwaya yakafanana nevaema mauti patilizen committee meetings hatiri kuzotsvagirana mafosi kuti uyu ndoda kumuona kuti ari kutadza papi wari kugona papi. Nyengu kwatinoenda kumapolling stations patinotumidzira maparty agents edu aya hatisi kutarisira maissues ekuti ndoda kunotarisa kuona kuti chakashata ndechipi.
Musangano wanhasi uyu watarisawo kugadzirira kwakaita ZEC iyo yati yakagadzirira zvakakwana kunyanya panyaya dzemotokari nemafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chiguriwa.